Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 2 Gunyana 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kusavapo kwemukana wekuti vane zvinyunyuto mukutarwa kwemiganhu munyaya dzesarudzo vanzwike idambudziko rinozogona kukonzera matambudziko mune ramangwana. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti hadzioni sangano reSADC richigadzirisa nyaya yevabva kure vari kushungurudzwa muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti kusavapo kwemukana wekuti vanenge vaine zvinyunyuto mukutarwa kweganhu munyaya dzesarudzo vanzwikwe idambudziko rinozogona kukonzera matambudziko mune ramangwana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mitemo iriko inosanganisira bumbiro remitemo renyika, Census Statistics Act, pamwe neElectoral Act, inopa Zimbabwe Electoral Commission chete masimba ekutara miganhu ine chekuita nesarudzo. Nyanzvi dzinoti pamitemo iripo iyi hapana unotaura kuti vanenge vaine nyunyuto nemiganhu inenge yatarwa iyi vanoenda kupi uye vanofanirwa kubatsirika sei. Vachitaura nevatori venhaunsi mukadoma kumusangano wakokerwa neZimbabwe Election Support Network, uyo uri kudzidzisa vatori venhau zvinotarisirwa pakuganhurwa kwematunhu vaSolomon Bobosi Bhunu, vanoshanda nesangano reElection Resource Center vati zvakakosha kuti mitemo ugadziriswe kuti vane zvichemo zviwane kugadziriswa.
Kana tikatarisa nyaya yekuganhurwa kwemaconstituents nemawards, chimwe chechinhu chatiri kuona kunge chinogona kuzove dambudziko yenyaya yekuti hapana mabudiro angaite zvinyunyuto kana vanhu vachinge aine zvinyunyuto. Mukana wekuti vakwanise kutaura zvinyunyuto izvozvo unenge uri mushoma, nekuti tikatarisa kubva mazuva anopiwa kuti ripoti ibve kuzeki ichienda kuna president, ichibva ikoko ichienda kuparamende yozodzokera zvakare kuzeki, tinoona kuti vanhu vanogona kusheya mukana wekuti vasumudzire zvichemo zvavo zvavangadaro vainazvo pamaboundaries angangodaro achibuda mudelimitation process ichazenge ichiitwa neZimbabwe Electoral Commission. Saka mutemo unofanira kuti ugadziriswe kuti tione kuti vanhu kana vaine zvichemo zvinopinda papi uye zvinogadziriswa sei. Panyaya dzedelimitation tikatarisa dzimwe nyika dzine mukana wekuti zvigone kunotariswa zvekare necourt kana pachinge pachifungidzirwa kunzi zvinhu hazvina kufamba zvakanaka, asi munyadelimitation yedu hatione panopinda matare edzimhosva kuti vakwanise kugadzirisa kana kubatsiridza panyaya dzezvinyunyuto zvinenge zviripo panyaya yedelimitation.
Vabhobhosi Bhunu vati izvi zvine dambudziko re
chinoitika ndechekuti kuti vanhu vagozoenda kusarudzo vaine zvinyunyuto zvavanenge vainazvo, kureva kutsarudzo dzachona idzodzo dzinenge dzatotanga kuve nematambudziko dzisati dzatanga. Iyi nyaya tutaura nezvayo ndeye maboundaries kana kuti miganhu yemaconstituencies nemawards. Saka kureva kuti panenge patove nematambudziko nechekare, kureva kuti vamwe vanenge vachiti pamwe muganhu wedu hapasiri kwaifanira kunge uri, vamwe vari kuti pamwe muganhu wewadhi yedu wakaendeswa kumwe. Saka izvo zvinenge zvatove zvinyuto zvekureva kuti kana kukambena kwacho kunenge kwatove nedambudziko. Saka ndo panobva dambudziko guru kuti vamwe vanogona kupesera kuti izvi hazvisisiri zvedu, regedza tisiyane nazvo.
Izvi zvatsinirwa namuzvare Emma Chiseya, vanoshanda neZimbabwe Election Support Network.
Takatarisa panhau yekutarwa kwemiganhu nematunhu esarudzo, tinenge tichikurudzira kuti vanhu vava vanopiwa mukana yekupinda mazviri vachipawo pfungwa dzavo nemuono wavo, kunyange tichiziva kuti zeki ndiyo inozova inozonyora kana kudhirowa miganhu iyi sezviri pamutemo. Vanhu vanofanira kuve nechekuita muurongwa uyu kuti vapowo pfungwa dzavo nemuono wavo. Zvinozoita kuti zvinenge zvabuda ipapo zvive zvinotambirika, pasazova nekufungidzirwa kunzi zvanyorwa zvichikurudzira divi iri kana divi iri. Izvi zvinozoita kuti zvinobuda imomo zvive zvinotambirika.
vamwe vanoshanda nezesni va Ian Goredema vati zvakakosha kuti zeki itare miganhu zvisina kurerekera kune rimwe bato.
Vachiita basa iri vane zvinhu zvavakaudzwa pamutemo zvinovabatsira kuita basa iri. Zvinoverengera izvo kuti vanofanira kutara maconstituencies vachiita kuti izvo ave nemavoters akaenzana. Izvi zvinhu zvakaoma zvakanyanya. Naizvozvo constitution inovabumbiro guru remutemo munyika medu rinovatendera kuti vachiyamise zvishoma kubva pakuti vanhu vave gejye vano vavoti maconstituencies vovatendera kuti vaite inonzi 20% variance. Kureva kuti maconstituencies kana vachizenge vapedza kutara maconstituencies aya tinokwanisa kuona isusu akati siyana nezvishoma uhwandu hwevanhu vakarejesa maari achisiyana ne 20% ne upper limit ne vanoti 20% lower limit.
Vagoredema vatiwo nekuda kwekuti kutarwa kwemiganhu kwakapesera kuitwa mugore ra2008 kune mamwe matunhu ane vanhu vakawandisa zvakanyanya anoda kupatsanurwa.
Saka naizvozvo izvi zvichaita kuti pave nekugununguna kwevamwe vachatadza kuzvinzwisisa apo vachaona mumaprovinces avo maconstituencies akugurwa akuita mashoma voona evamwe ari kutotutsirwa. Zvinhu zvichatoitika hazvikwanisi kunzvengeka nekuti izvo vanenge vachitevedza ivo yatinoti voting population. Saka hapana zvimwe zvavanokwanisa kuita asi kuti vanhu vazvitambire vachafanira kudzidzisa vanhu zvakanyanya kuitira kuti vanhu vagokwanisa kuinzwisisa exercise iyo paichaitwa.
Tafonera mutauriri weSAC vaJasper Mangwana tichida kunzwa kuti komishini ichagadzisa sei zviri kutaurwa nenyanzvi vati
Zimbabwe Electoral Commission inozivisa kuti panyaya iyoyo chatingaonesa vorichijo kuti isusu pabasa redu ratiri kuita tiri kushanda nevanhu vakasiyana-siyana mukata sauti takanga tichidana madzishe, tikadana vegovernment, tikadana vebusiness, tikadana zvakare makansela nokuda kwekuti nyaya yemiganhu inobata vanhu vakawanda, tikadana zvekare even vanoprovida maservices. Saka tinoti hationi zvakadaro zvigona kubuda nokuti kana tapedza preliminary report ichienda kuparliament vanonodipeta futi ikoko kana pane dambudziko rikorikodzoka. Uye zvekare kana kuri kuti vamwewo munzvimbo dzenharaunda dzaitwa miganhu kuda vane chinyuto chavanacho, ndosaka pane nyaya dzemakoti kuti kana vane shoko ravanavara kugona kurireza through the electoral court. Asi komishona hatisasi zvinhu zvakadaro nokuda kwekuti tiri kuengeja munhu wese panyaya dzemiganhu iri kuyai.
Vakasanobata chigaro chemukuru weZesni amai Ellen Dingani vati zvakakosha kuti vatori venhau vanzwisise mitemo inechekuita nekutarwa kwemiganhu pamwe nezvinotarisirwa pamutemo. Kutarwa kwemuganhu uku kunotarisirwa kuitwa mushure memakore gumi ega ega uyewo mushure mekuverengwa kwevanhu. ZEC yakatozivisa kuti yakatowaniswa mari yakakwana yekutara miganhu iyi. Ndakamirira Studio 7 mukadoma, ndini Rutendo Mawere.
Zvichitevera mashoko akataurwa neumwe chiremba Popi Ramathuba wemudunhu reLimpopo muSouth Africa achitsoropodza varwere veZimbabwe vanosvaka rubatsiro rwekurapwa muSouth Africa, mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakaudza paramende kuti nyaya yavabva kure zvikuru sei veZimbabwe inyaya inofanirwa kukurukurwa nevatungamiri venyika dzeSADC. Chiremba Ramathuba vakataura vachishora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti hapana chavari kuita kubatsira vanhu vavo mune zveutano. Mashoko aDr. Ramathuba ari kukonzera mutauro pakati penyanzvi mune zvematongero enyika, vamwe vachiti mashoko eruvengo asi vamwe vachiti Dr. Ramathuba vataura chokwadi. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Denver Ncube vanoti kuendesa nyaya yevabva kure kusangano reSADC ndiyo nzira yakanaka, asi vachiti hapana havo chavanoona vatungamiri veSADC vachiita pamusoro penyaya iyi.
Ndinoona kunge Ramaphosa vakataura chokwadi nekuda kwekuti nyika yavo ndo iri kutakura mutoro mukuru vapoteri nevanenge vachinotsvaga kuti vawane rubatsiro maenderano nenyaya dzeutano munyika mavo. Uyezve tinoziva kuti iri dambudziko ragara riripo kwenguva yakareba. Ndinoona kunge panguva yatasvika iyi zvasvika pakuti kwese zvapararira kuhaichasiri nyaya yekuzvipatara chete asi kuti mabasa nematsika nemagariro nezvimwe zvakawanda zvave kupiringikwa nekupiringishana kwemarudzi vanhu vabvi kuZimbabwe nevagari vekusouth Africa. Saka vara mapusa nekuda kwokuti mutungamiri wenyika, saka vanenge vachida kuti vakwanise kuti pave negungano vatsvage nzira dzekuti zvingagadziriswe sei.
Tiri kuona mashoko akataurwa navara Ramaphosa aya haasati ambotaurwa nemutungamiri weSouth Africa. Chii chachinja pa Dr. Ncube?
Sekuziva kwenyu pachirungu vanotizvo ndirakidze politician ari honest, ndinokurakidza pfambi iri mhandara. Se politician vane matambudziko avakatarisana nawo iwo, and inyaya yekuti izvo mukatarisa mafambiro ari kuita zvematongero enyika kuSouth Africa, munhu wese anenge abuda achitaura kuti izvo vanhu vari kubva kuZimbabwe ngavadzokere kwavabva, munhu wese ari kubuda achitaura izvozvo anowana vatsigiri vakawanda. Saka vara Ramaphosa vanenge vachida kuchengetedzawo chinzvimbo chavo semunhu ari kuda kudzoka zvekare kuti azoita president maelections anotevera. Asi zvisinei, inyaya yagara iripo, haisi nyaya itsva, asi nokuda kwokuti vanopikisa bato reANC vawanda vakutaura neizwi rimwe pamusoro penyaya iyi, ANC haichade kuonekwa kunge iri kurwisana nevagari vayo.
Iko kusadak, Dr. Ncube, tikatarisa tinoona kuti makore saya makumi mana emakore SADC yanga isingabatsiri kana kucherera zvichemo zvevanhu vemuZimbabwe. Munoona sokuti vatungamiri venyika dzomuSADC pane zvavangaita kana kutaura vachishora Zimbabwe?
Ndinoona kunge tingangoramba takamirira hedu kuti pave pane zvinoitika zvinoshamisa, asi ndikangoti akasike kutanga nyaya dzakadai dzichikura. And chinhu chinorwadza kuti izvo vara Ramaphosa vari kuti izvo nekuda kwenyaya kweMuzimbabwe ndikati akatsorobodzwa nekunyadziswa muhospital, ndo pavakuda kukwidziridza nyaya yacho kuti iende kuSADC. Asi vajobsikala vari mujeri kwemazuva akawanda, hapana zvakambotaurwa nevatungamiri kana mutungamiri wani weSADC. Saka inyaya yekuti ipolitical issue iri padhuze kwe it's closer home kuna vara Ramaphosa. Saka ndosaka takunzwa matauriro yaya ekuti zvoSADC ngaiuye ngaitaurirane, but zvinhu zvavagara vanozviziva kumatambudziko ari kuitika muZimbabwe haasi matsva. Asi chinorwadza ndechekuti SADC yagara patinenge takaimirira kuti ive inotaurawo zvine musoro pamusoro pezviri kuitika munyika yedu. Vanonzvenga, vanowana nzira dzekunzvenga nekusimbisana nevatungamiri veZimbabwe vasiri kukwanisa kutungamira nyika zvakanaka.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Denver Ncube, vari parunhare kuOregon muno muAmerica neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti varayiridzi vane mafungiro ari paviri panyaya yekuti pachavhurwa zvikoro svondo rinouya vodzokera kubasa here kana kuti kwete. Vamwe vanonzi vari kuti varamwe mabasa, asi vamwe vachiti vambomira vozoona pavanotambira mihoro yavo. Varayiridzi vakanga vavimbiswa kuramwa mabasa pachavhurwa zvikoro kotoro inouya vachiti hurumende haisi kuvapa nzeve pazvichemo zvavo. Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vanoti vachiri kumbounganidza zviri kubva muvarayiridzi vozobuda nechisungo mukupera kwesvondo. Zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri svondo rinouya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Joe.
Varayiridzi vomuZimbabwe vane mafungiro ari paviri. vamwe varairidzi vari kuti sezvo hurumende isina zvayakaita hazvibatsiri kuti vaende kunovhura zvikoro, zviri nani kuti zvikoro zvingovhura zvakavharwa. Asi pane vamwe vari mumafungiro okuti tikamhanya kusaenda kuzvikoro tinokwanisa kuona vamwe varairidzi vachienda sezvakaita pa2 days dzakapfuura. So vamwe varairidzi vari kuti ngaatishandisei mukana wokumobhilaiza varairidzi vese totanga kuramwa mabasa apo panosvika payday. Saka varairidzi vakawanda vamwe vanoti hondo yedu inokwanisa kushaya simba tikamanyira kumedza kutsenga kuchada. Saka vakawanda vanoti regai timboona varairidzi zvinhu zvakakwira pakusvika papayday, munhu wese unenge aita nzvira pamuviri tsumba yari wadapi. Saka pana mafungiro maviri yavo atiri kuzama kuti tizame kuyananisa. Ndinofunga kuti pada panozosvika weekend tinenge taona kuti muono watingatevera umwe chete ndoupi pamiono miviri.
Makazowana mukana here wekugara pasi nehurumende muchizeya zvichemo zvenyizvi?
Kotoro rese iri rakapera pasina mukana wokusangana pakati pevashandi vehurumende negurukota vapaul mavhima kana nehurumende. Hapana zvacho kana chimwe chete chakaitika. Chatinotoona ndechekuti hurumende iri kuramba ichioma musoro sechigogodza. Kana kuri kuvarairidzi, tiri kuona kuti hurumende iri kutosponsa rimwe sangano revarairidzi. Pane matsamba anoratidza zvekare kuti even kubva kupresident's office iri kutovatsvagira mari dzokunge vachidisturba zvingava zvinofungwa nevarairidzi vasina mari. Asi tingoziva ndechekuti kuvaraidza nguva hako kuteya nzou neriva, hapana mari kwainobva. Kana mari iripo yaingopiwa varairidzi vese. Saka apa kungoda kuvanyengedzerawo kuti vafunge sokuti vangabatsirwa nepresident's office. But kwatiri kuenda nhamo iri kungorova kwese.
Takanzwa hurumende ichivimbisa kuti ichagadzirisa matambudziko ese vashandi vehurumende. Zvinenge zvazosiya papi danho renyu rekuda kutora matanho here?
Muromo zvawo hauzarirwe nerwizi. Hurumende inovimbisa kuti inoda kugadzirisa maringe nemari dzinotambirwa nevashandi vehurumende. Asi kutaura nokuita zvinhu zvakasiyana. Hationi vane chidokwa dokwa chokuti zvinhu zvinake. Varairidzi vakapromisa kuti vachange vachibatsirwa kubhadhara maschool fees kubva kotoro rokutanga. Asi gore rava kuda kunopera taamukotoro rechitatu pasina zvakajeka zvati zvaitika. Holiday yakapera pasina musangano unoitwa. Saka kuvimbisa nokuita zvinhu zviviri zvakasiyana. Isu hatifariri mashoko okuvimbisa, tinofarira mashoko okuita. Tinoona pasina zvakajeka pane zvavakavimbisa. Asi vachidoda kutopomedzera mhosva vashandi vehurumende, tinozviziva kuti kana ngwe ichida kudya vana vayo inotanga yavapomera kuti vari kunhuhwa sembudzi.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti mapepanhau mazhinji munyika ari kutadza kuita mari yekuti arambe achishanda uye kuti ape vashandi vayo mihoro yakanaka. MuNewsZimbabwe.com, vachuchusi veNational Prosecuting Authority vakamutsidzira mhosva yavari kupomera kambani yeIntratec Zimbabwe nemukuru wayo vaWicknell Chivayo pamusoro pechirongwa chemagetsi ezuva kana kuti Solar Power Project inokosha mamiriyoni zana nemakumi manomwe nematatu emadhora ekuAmerica kana kuti US $173 million chaifanirwa kuitwa kuGwanda. newzimbabwe.com rinoti mumiriri wezengeza West muparamende vajobsikala vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanoti vasungwa vari kugara semakonzo mumajeri emunyika vachiti vemakereke vanofanirwa kushora hurumende mukudzvanyirira nekusabata vasungwa zvakanaka. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastor J7 indoitwa Samuel Mtracha. Dhirobha vachimanimani apa. Ndinoda kungotaura ngechekungoti ngatiche musoro pamwe tivake nyika yedu yeZimbabwe. Tipinze mukomana pa2023 vanhu voye vaisavarisavati kunoku. Tidzike kumba tinorejista kuvhota tipinze mukomana panyanga 2023 ndio mashaka angu iwawa. Tipinze chikomana pa2023 apa chipinde. Ndechikumbiro chekumboti mukomana amboya futi kuri kuchimanimani kwedu uku. Tazwa navanhu vezanop f tanzwa ngaambouya kuchimanimani tatenda hangu.
Murisei pastudio. Mugwadi anokutandavara kutandatsinga kuti ZANU-PF iringopomerwa mhosva dzekuti handiri kuita mhirizhonga isiriyo. Kana isiriyo ZANU-PF iri kuita mhirizhonga, ngavabatweka vanhu vari kuita mhirizhonga. Vanhu vakarova vanhu majournalist kugoke kongatiwo ngavasungwe tione. Tozviziva kuti ZANU-PF kana paine ruoko mapurisa atombosviki padhuze. Saka zvinhu zvatinoziva tokara zvichimonyeperwa achingoramba zvinhu zviri pachena.
Tirikukumbirawo kune hurumende kuti ivhare nyaya yekuti makomba anhu achiri makomba. Muri kuperera anhu akawanda mukati mumakomba. Iko zvino nhasi kwedu kunoku pakafa anhu airese vari kuteikwa nhasi. Saka tiri kuti hurumende ngaivhare makomba iite zvekumutsa ari makambani kuti anhu asapere kufira mumakomba ba. Ikasiya anhu ite kuchera ega vanhu vanopere kufiremo. Harichazwisisi kuti chiini chiri kuitika. Saka tiri kukumbira hurumende kuti ngaiite zvemakambani kwete kuti vanhu vaite zvekuchera ega makomba. Munoperera anhu akawanda ende ichichera hazivi pekuchera. Vanhu vachapera akawanda ichindofira mumakomba. Hurumende ngaifunge ipapo, ngaipatarisise. Hurumende tiri kukumbira kuti ipatarisise.
Adini shamarira Studio 7 ndokwazai kwamuri. Ndandine chibundu chiri pamwoyo pangu chandanoda kuti ndingoputitsa unhasi nenyaya yavatafadza mugwadi. Vatafadza mugwadi tichitangarangarira makore apfuurayo kwaiva neutongi wavabhobho vamugabe. Kwaivawo nevamwe vaitotaurawo vachibvaruka semabvarukiro muri kuita ivavo. Kwaimboona vamwe vataimbotiwo Madam Stopit. Kwaiva nevamwe vataitaurawo vana Jonathan Moyo. Kwaimboone vamwe hativapedzi vakawandisa. Izvezvi kwane rimwe kuru ringobvarukawo rakaitawo sana Tafadza mugwadi nguva yavo ichakwana. Ngavazive kuti chimwe nechimwe chavanoita you reap whatever you sow. Hazvingaiti kuti iwe unodyara mufarinya woexpecta kuti uchazonge uchizokohwa honey or something good. Never. Chounodyara chinhu ndochounokohwa. Do unto others as you like them to do for you. Don't usazocheme pazuva ramangwana wakushungurudzwa nezvimutemo zvouri enforce today. Zvimutemo zvisina nebasa rese zvakuzokushungurudza pazuva ramangwana. Tina Mary Chiwenga izvozvi. She can't even go out kunozvirapa just because akapembedza n'anga. Zvino yobata mai uchazviita sei? Zvine zvine nguva, zvine zvine pezvinogumira. Zvongatitambe tichiziva pekugumira.
Vana mukoma Blessing Zulu veStudio 7 munotipa masaisai ezvinoitika munyika Zimbabwe wakasiyana siyana. Nechandokumbirawo ndechekuti dai Mwari vatirobafadzawo vakwanisawo kumiramirawo panyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe ana veZimbabwe vari kutambura ezvo vari kudzingwa muno muSouth Africa. Hatina kwekutizira vamwe, hatina mari vamwewo ndivamwe vane mhuri muno vasina kwekuisa mhuri ende havana zvaanogona kuita nemhuri idzodzi. Tongoti dei Mwari vachengeta takwanisa kuenda kuZimbabwe tese sezvo zvichinzi Zimbabwe inogona nogona kuchinja kumberi kwatiri kuenda uko zvinoita right.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Bazi rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica reState Department rakarambidza mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeParaguay vaHugo Velasquez kupinda muAmerica sezvo vari kupomerwa mhosva dzine chekuita neuori, kupa chioko muhomwe kumumwe mushandi wehurumende uye kupindira munyaya dzemitemo. VaValesquez vakatozozivisa kuti vave kuenda pamudya ndigere uye havasi kuzokwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya. America yakatemerawo zvirango gweta Yance Creator, National Equity Legal Counsel vaJuan Carlos Duarte nenyaya dzeuori dzavari kupomerwa. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti Duarte chipangamazano chava Velasquez akapa chioko muhomwe kune mumwe mushandi wehurumende weParaguay kuti avhiringidze kutongwa kwenyaya yainzi yaizogona kukanganisa mutevedzeri wemutungamiri wenyika uyu. Mumashoko kuvatori venhau vaBlinken vanoti nyaya dzeuori dzakadai dzinopa kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende. Vanotiwo zvakaitwa navaDuarte zvinopa kuti vanhu vashaye chivimbo nemapazi akaita seYasquerita Binational Entity. Mutungamiri wenyika yeParaguay vaMario Abdo Benitez vanoti vaDuarte vakatozobviswa pachigaro chavo mubazi Reyes Reta iri. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rakatemerawo zvirango mhuri yavaValesquez zvekuti vasapinde muAmerica. Vakatemerwa zvirango izvi vanosanganisira Valdez Maria Andrea Samaniego Gonzalez vaDiomoncio Alberto Velasquez Giminez vaSonia Rebecca Velasquez Escariza navaHugo Jose Velasquez Escariza vaNinafa Conception Vera Moreira navaTamara Duarte Martinez. America inoti kutemera vanhu ava zvirango chiratidzo chekuti yakazvipira kurwisa uori unokanganisa magariro evanhu uye nyaya dzebudiriro zvichidzorera kumashure urongwa hwekubatsira varombo. America inoti inomira nevanhu vemuParaguay mukukurudzira utongi hwejekerere uye icharamba ichiranga vose vanoita zveuori zvisinei nekuti vane zvigaro zvakaita sei muhurumende. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica uye maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kusavapo kwemukana wekuti vane zvinyunyuto mukutarwa kwemiganhu munyaya dzezvisarudzo vanzwikwe idambudziko rinozogona kukonzera matambudziko mune ramangwana. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti hadzioni sangano reSADC richigadzirisa nyaya yevabva kure vari kushungurudzwa muSouth Africa. Ndiri muWashington DC, ndini Tarunoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.